manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 14 2020 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu. Tinopokanya zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiwu.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa wehurumende wekuvandudza bumbiro remitemo yenyika.
Asi mwari, muruda kuti tishinwe tiende pi? Chimbosvinwa iwa necorona virus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Imwe nhengo yeZANPF inokachamadzwa vanhu kumachonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Munyore anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vaInnocent Gonese. Vanoti havasi kufara neurongwa wehurumende wokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Mashoko ava Gonese anouya mushure memusangano wakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo mugungano rePolitical Actors Dialogue. Sachigaro wekomiti yezvemitemo muPollard Professor Lovemore Maduku vakaudzawo vamunangagwa nezuro kuti nhengo dzePollard hadzisi kufara neurongwa wehurumende weConstitutional Amendment Bill No. 2. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriro wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu. Tinopokanya zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiwu. Tinofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro nevanhu. Pari zvino tichada kuisa uriyana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika harisiri nyaya yezvemapadhi ematongerwo enyika asi nyaya yeruyeyere ruzhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro yonga wakawanda chanyiso naisi sebato ukana zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa neZANUPF uyezve zvavaruda kuunza zvacho ndezvekutidzosera kumashure kwatakabva kwatanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipiwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare ekungatarisa zvinyangwa zvacho zviripo ndezvekubvisa masimba kubva kuna mamwe mapazi kwamaoko emunhu umwe chete. Ngatitarisei panyaya yekusarudzwa kwamajaji ematare makuru eSupreme Court neConstitutional Court zvabuda kubviswa muprocesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu kufira kumainterview zvinonzi vanhu ngavangodomwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika. Tatarisa zvakare pasarudzo dzanga dzichida kuitwa kubva muna 2023 tainosarudza mutungamiri wenyika nevateedzeri vake vaviri aizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka tanga tizomutsiva ndeupi. Izvi zvokuti ngatidzoterei kuti mutungamiri anosarudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati rake rosarudza munhu wanoda kuti ainge pachigaro singaindi kuvanhu hazvina nematuro hazvina nemusiriisi masimba eparamendi akuda kutorwa.
Ndeapi matanho amuri kutora vaGonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira?
Zvatichaibva kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rweZimbabwe kuti ite chinhu chimwe chete
ZANU-PF ine huwandu wakadarika wenyu imi mudare reparamende. Saka kupikisa kwenyuku kungabudirira sei imi muri vashoma mparamende.
Ndizvo ndakanangura zvida kuti imbiro kana richishandurwa hakungoita kuti wakawanda ndivati panodiwa National Assembly panodiwa 180 vachadzingira kushandurwa kubimbiro. Musenate inenge ichidiwa zvakare 2/3 inenge ichikwanisa kuti 54-1 out of 90. Sikati vatakaona zvinhu kwapera zvekuti zvakashayiwa manumbers iwo. Ndikutaonwa vanenge vachizoitawo pfungwa dzishoma nedzishoma yanoti mudzanipiwa navabvudzi kufunga. Asi vamwe vanozopotawo vachingofunga vakaregera kuuya kuparamendi. Kuitira kwandirisa mukatarisa mumagwaro kune zvinenge zvichidzidzira kuti zvisina kutouya. Zvekuti wakati kuti vapasa vakaita zvekudiridzira vakati hataita vanhu 180 asange vasingasviki. Kadzikuti isusu tada kuonesawo vamwe vadii vedu chaivo tibatsigira zvinhu zvisina maturo. So but kana zvikadaro kutikisa kwedu kunobva kutibatsirawo kuti tisazviita zvinhu zvakadhakwa kudai.
Munoona here vamwe venyu muZANU-PF vachikupai nzeve panyaya yakadai tichitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa.
Aiwa hapana kuwirirana apa zvinongoitwa nemukuru kuZANU-PF mabvudzi kufunga kana kutikisa ka hazvina kubva kubati katinesa kuti tibaita muchisangana navo muparamendi havawirirani nezvezvina zviitwa haimuhwesa riri kutigira zvinhu zvakapfuta kudai.
Munyori wezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sachigaro weZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vakachamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavirus, vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa naMwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchinguri Kashiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave papi nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchinguri Kashiri vakachamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi masanctions kai masanctions auya kunyika dzimwe dzinotiisira masanctions. Mwari wabva ati zve waakuswera wari muzimba kusisina baikonomi yavo yakuchema. Handiti yedu iri kuvari kutichemedza. Trump ngaazive kuti haasi Mwari. Muruda kuti tisvinwe tiendepi? Chimbosvinwa iwo necoronavirus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinoi vaJustin Munyaradzi, avo vati zvataura amai Muchinguri Kashiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
Chiratidzo chekutarisa kuti isusu kutunga miru hausu kuziva hauna kwara rekunya tuziva tunopasi kana tichirarama tinofamba sei njozi yawirwa nevanhu kuEurope injozi inokwanisa kungotiwira kuroku futi kuAfrica and Zimbabwe inparticular saka wakaona mutungamiriri akaita saofa rutungamirira minister of defense vati kutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutumira munhu yeye arikuratidza kuti havana ruzivo.
Amai muchingurika shiri vatiwo bato reMDC riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo bato reMDC ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika.
Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti MDC iri kuita mastrike usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda. Zvakare tiri kuona wane mamachete waya wari kutema iko zvino takazosimuka sejoko kuti angatidhile newanhu. Wanga vari maMDC anga ari kuuya achipinda isusu tatatopindwa wochibata mamachete zvonzi mazvona izanopifa. So vamwewo vamwewo varipo ndururani asi MDC anga yatipindawo futi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi vaimbove mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti ZANUPF iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga izvo zvapa kuti munyika muve nenzara, kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunowa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari. Ndiani angapandukira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiani angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chawana mumwe achisekwi ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidziviriro. Nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese, inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira amai muchinguri kashiri vati vaive vana chimbwido nana mujibha vachange vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko. Asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana chimbwido kana mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato reZANUPF vapepuraito garepi negurukota reMashonaland West amai Muliswa Chikoka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMontreal kuCanada vaPeter Mashiri vanoti vakavhunduka zvikuru pavakanzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika iyi amai Sophie Trudeau vane coronavirus. Asi vaMashiri vanoti vakafadzwa kuona kuti hurumende yenyika iyi yakakurumidza kuzivisa pasi rose zvakanga zvaitika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMashiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Hazvakutyisa asi information zvayo vari kutraya kuti vaudze vanhu kuti unoita sei coronavirus. Saka ndo zvatinongokoshesa zvekuti tidzivirire kubatwa nayo. Uchaita kunge uchararama upenyu hwegonzoka hwekuti uza kuti panze apo pakaipa saka hapabudiki. But unoda kuti uende kubasa ndo tambudziko. Asi information zvayo iri kufamba kuti gezai maoko musati madya, gezai maoko pamuri kuenda kuchimbuzi. Zvese izvozvo zviri kuita zviri kufamba. But chinongozotyisa ndechekuti munhu akakosora wakutotya even kukosora kungori nomaongo munhu anokosora.
Tinoona kuti pasi rose rava kutoziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika yeCanada vabatwa vaine chirwere ichi checoronavirus. Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Hazvimbofa zvadaro kuti zvingaitike kunyika dzakaita sana Zimbabwe kuti munhu angatsanangura kuti mukadzi wemutungamiri wenyika arwara wakamira pai urizani. Anotaura izvozvo zvinovanzika ende kana izvo zvekuti utaure kuti ndakumbosuduruka uchienda kupi uchiti chii ndaitofunga zvangu nezvazvo kuti kunoku zviri nani but hazvinyatsobuda kuti chiko kuti ungati ndaamana ndakuita se ndakumbosuduruka but ndozvirikudiwa nesu kuti tidzivirire kupararira kwezvirwere kwacho
zvii zvingadzidzwe nezimbabwe mumabatirwo ari kuitwa nyaya iyi
zvakati wandei pakuti iko kupararira kwacho kona kweinfomation zvekuti zvinobuda padzedzerere kuti zvakati ndozvaitika uye zvedzimwe nyika nyaya yacho yanga ichingobuda ichiita se zvitaurwa ende mainterviews anga achiita se achiitwa zvinhu zvinotinetsei kana kuri kunana nyika dzedu dzakaita sezimbabwe unokwanisa kudzidza izvozvo zvokuti kubuda pachena especially pazvinhu zvinenge zviri critical especially zvirwere zvakadaizvo
ko zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri imomo mucanada makabatana here mukuedza kuona kuti denda iri ringarwiswe sei uyezve muchionawo kuti kumusha zviri kufamba sei panyaya yecoronavirus
pari zvino ndizvozvo zvekungoti tinonge tichingotaurawo kamawhatsapp group kuda kumana chenjererai ngwarirai kusvesai panze apa paipa nhasi hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro mauniversities ana university of madzu university of concordia hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro makambanizo vari kutraya nyaya dzequarantine idzodzo
avo vanga vari vapeter mashiri vachitaura vari parunhare vari kucanada namavelas musanganya uye westudio 7
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya huye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai ndaizivei manyoni vari mumount pleasant muharare avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavhairasi uye vachitiudza kuti vari kurarama sei zuva nezuva tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mai manyoni mungatitsananguriro kuti semadzimai zvii zvamuri kusangana nazvo zuva nezuva imomo muzimbabwe takatarisa dambudziko irori recoronavhairasi
takatarisana nedambudziko irori ka hapana chatingakwanisi kubatsirika nacho ndochokwadi chekutanga pekutanga because hurumende yedu inongotaura kungotaurawo kuti havangazonyarara pamberi pevanhu asi chinoitwa chaicho hapana kana gadziriro chaiyo iripo hapana tinodaro noda kwekuti tinoenda muzvipatara muchitotsvaka mapiritsi efamily planning chaiyo haasi kuwanika saka pangazowanika here chimwe chingaitika chinodzivirira chirwere chakakura kudaro mumadzimai muno mutitori padambudziko hombe rakakurisisa ende zimbabwe yese hakuna chatingatarisira kuti tingabatsirika tinganyepa ipapo kungotaurawo chete muvanhu asi kuti tingati pane gadziriro iripo hatinganyeba kunenge kwakungoparara kwezimbabwe izi
tombotarisa nhoroondo yenyu imi saamai tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu
ini ndine vana vatatu 3 patishona vana vandinawo vatatu ava zvakaoma handimbodi kunyepa tiche mazo kare taitomboti mazo ata apfuura akanga tirombotaura nemi pamararamiro anga tiri kuita tichitomboti tinotsvaga raizi tongoonawo kubika chero risina supu asi ezvinozvi pamararamiro andakuita ezvinozvi nemhuri yangu tinongokwanisa kuwana hupfu 10 kgs iyoyo ende tinotovavarira kuti iite kana 2 weeks asi tinenge taibika makuseni tozobika zvemanheru ende kubika kuseni kwacho nemanheru kwacho zvinenge zvakatooma nenhau yekuti kutiwane mavheji acho chaiwo chaiwo tisingambotauri zveumwe muriwo vegetable racho chai rine mashizha 4 aya handisi kukwanisa kuritenga ndakaomerwa zvekutosheya kuti unotangira papi uchienda kupi because riri kuita 15 bond asi 15 bond yacho iyoyo handikwanisi kuiwana nevana izvo zvevana 2 vanoenda kuchikoro ndofunga ndakambokutaurirai mwedzi yapfuura iyo tichava vana vachangovhura ikati ndakutoplana kuendesa mwana kupi kumusha handina hangu kuzomuendesa nokuda kwekuti ndikuona kuti kumusha kwacho zvakatoomawo futi ikokoko hazvina kumira zvakanaka sezvo hakuna kunaya saka takaomerwa semadzimai kusheya kuti ndinotangira pati unotongoti kumuka kwandiengaita nekuswera inyasha asi kuti ndiwane cheuti ndinobikira vana chaicho chiri kundinetsa kutaura chokwadi kubasa kwacho kana kuti urambe uchiti kune murungu wako ndaomerwa ndaomerwa naiye varongotitarisa zvakaita nyika yese saizvozvi dhola chairo nhasi $1 US saka risa kubhondi nhasi riri pa 35 $45 cash. Kana iri eco cash riri pa 47. Saka ndichazivi kuti tinorarama sei wozopenyu wacho watoma. Kana iri sesipo yekugeza yaita angotenga green bar. Tiatengi maseti mawashing powder zvataita. Taangotenga green bar. Rinoshanda zvese kusuka, kugeza, kuwacha. Saka atizivi kuti tosvika kupi neupenyu hwakadaro.
Muri kubata mabasa api uyezve mari dzamuri kutambira dziri kukwana here tichiona zvamaa muri kutaura izvi?
Ah mari ezvinozvo tikachitara zvekukwana ka mari haisisina zvaichatoita zvachose. Wazinini pamurungu pandosenza, ndinosenzera murungu mutena but ndinopiwa 900 bond. Asi 900 bond yacho haichatokwani zvachose because 10 kgs yehupfu izvo zvizvinhasi. Iwita 270 mupick and pay. Saka kuti ndichibatanidza zvese kuti ndinoda kudzika kwekuseni kwamasikati kwamanheru. Ah, zvichatoiti zvachose because mari yapera simba zvachose chose. Zvimwana anengada kukwira kombi kuenda kuchikoro. Vanenge vakunzinga vachigarirana kuti ndikwanise kuti ndizvimanage mbichani pati mamwe mazuva unotozongoguma wokundikana. Saka zviri kutondiremera zvekuti ndotosvika kuti ndodii tozvibatanidza sei. Woenda here kumusha kwacho hakuna kunaya. Ndogara kuno kukwacho mari yacho haisi kukwana. Saka takaomerwa zvekuti handizivi kuti tinozvitaura sei pakurarama kwatiriko iki.
Tombotarisa munzvimbo yamuri kugara. Mamuri kutaura imi kuti pane zvimwe zvirongwa zviri kuitwa imomo zvamusiri kunzwisisa. Zvirongwa zvipi izvi?
Zvirongwa zviri kuitwa izvi ndezve census. Iseni chizvarwa chemuZimbabwe ndakazvarirwa muno ndikakurira muno. Saka ngokura tichingozviziva kuti kana kuchiitwa census makore ese isusu vanhu tichaita tomboudzwa nomumwe munhu tinotanga kuinzwa paredio kana pamaTV apaZTV chibuda kuti kune census vanhu vari kuverengwa. But zvinozvi ndakangoshokwa last week musi weTuesday. So sangana nevarume vaviri nevadzimai maviri vachiti madzama mukasendika ndamuka hangu mamukawo seyo. Zvikanzi tiri kuverenga vanhu. Ndikati kuverenga vanhu muri kuzama kuti kudii. Zvikanzi tiri kuita census. Ndikutadzawo zvinzwisisa because handina kukura ndichiona census ichitiwa muitirwo wairi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunopakurira vatereri veStudio 7 nemugoera wega wega. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro navaDifadhuwe avo vari kuti vanetseka zvikuru nekutsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare asi yakasiya vana vaviri mukomana nemusikana Justina naWitness Nyandoro. Vadhuwe vari kuti vanetseka kwazvo kuti vange vachiziva kuti vazukuru vavo vari kupi nekuti baba vevazukuru ivavo vanga vasingazivo zita ravo rekutanga, vakanganwa zita ravo rekutanga rababa asi vanongoziva kuti baba vavo vainzi Nyandoro. Zvino baba vacho vanonzi vakazoshayawo zvakare. Saka ivo vari kuti dai wawana pane vazukuru vavo kana dai vazukuru vavo vakafa vakaziva pavakaradzikwa vanogona kunge mwoyo yavo ichigadzikana. Nhasi tati tiite hurukuro navo Vadhuwe, tinzwe zviri kuvashupa zviri kuvatambudza mwoyo mavo. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Vadhuwe.
Tinotenda baba Jonga.
Vadhuwe, ndanzwa kuti mune nyaya yemhuri yenyu yamunoda kuti kurukurewo nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Mungatiudza kuti nyaya ipi yamada kuti veruzhinji vanzwe kunze uko?
Ndine chitemo chakanyatsokutokura chababa Jonga. Ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu. Ndine vana vaviri vehanzvadzi yangu, Josephina nemunin'ina wake anonzi Witness Nyandoro. Hanzvadzi yangu yaigara kubuluwayo, yakashayika mugore ra1994. From kubva ipapo tikabva ndatora sikirana nevana vehanzvadzi yangu. Ndiri kutinyatsokutovatsvaga, handigoni kana kutokotsera chaivo nekuti handinyatso kutoziva kuti kwavari koko vari kurarama here kana kuti vari kufamba sei.
Hanzvadzi yenyu paya
shaika vakatora vana ndiani vadhuve
azodzi akupa akashaika zvakaitika ipapo ndoti pave vana vakatora vana vechiti vari kuenda navo kunovatsvagira nhumbi dzechikoro zvakazoitika ndokuti havana kuzodzoka inini ndikabva ndaenda kuBulawayo kwavaigara vaigara kuSt Peters kuSt Peters zvikazi vakatobva kuSt Peters vari kugara kuPumula kwavakazobva kuPumula ipapo ndikatowana runhare vanzi baba vemwana vakatoshaikawo futi saka vana vakatorwa nemhuri yemurume saka taisingazivi kuti mhuri yemurume vari kubvepi but chandiri kutiziva ifamili yakwanyandoro ndakatorwisa ndaa kutotsvaga vanhu vakwanyandoro kuti pane vanhu here vari kutoziva ndikatsvaga zvese mumasocial network ndikambopinza nemumanewspaper kana pane chandiri kuwana so chichemo changu chandinacho kuvanhu vezimbabwe vakateerera purogiramu iyi ndiri kutoti vedue ndapota ndibetsereiwo ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu upenyu hauna kurarama moshe nokuti handisi kunzwa moshe paupenyu because kana ndiri kutoziva kuti nyange kwavari kana kuti pane munhu anoziva kuti kana vari vapenyu ndinokumbira kuti vanditsvage vatibate kana vakashayiwa pane munhu anozviziva izvozvo ndinokumbira kuti andibate parunhare atitaurei kuti chii chaari kuziva nokuti ndizowana kuzorora pamweya pangu
baba vevana ivava mukuwasha wenyu ainzani zita rake rizere
zita rake rizere handisi kunyatso kutorirangarira moshe handisi kunyatso kutorangira chete tuko wake vaiva wanyandoro
pakatorwa vana vanga vane makore akadii vanga vakura zvakadii vadhuve
vana nguva pavakatorwa vaiva vadiki nguva iyoyo because josi ndofunga nguva iyoyo aiva somewhere around vana 5 years witi aiva somewhere around vana 2 years because witi he was trying kutofamba nguva yachona aiva mudikidiki so zvandikutoziva kuti kwavari havatikana kumborangarira kuti kwana mbuya ndekupi kana kuti kwana sekuru ndekupi
mungava nenhoroondo here yekuti hanzvadzi yenyu yakashayika iyi vakasangana sei nemurume wavo vanyandoro uye ndinokumbira kuti mutaure zita raamai vawitness najostina
amai vawitness najostina zita ravo anonzi Setukile aishandisa senemu yakwashumba kana kuti Setukile Spanda pavakasangana kuBulawayo nokuti Setukile aishanda kuBulawayo nguva yachona ndoko vakazosangana ikoko so baba nyondoro anga asati aroora ndizvo zvakazoita kuti tisazonyatso kutoziva chaiyo chaa kuti kumusha kwake ndekupi dai ari munhu akanga aroora aitonyatso kutoziva kuti tiri kundotsvaka kupi kana kuti femiri yake iri kugara kupi so anga asina kuroora ndizvo zviri kuita kuti tonyatso tisaziva kuti ndepavi vatinovatsvaga vanavo
kana paine vano ruzivo nekune vazukuru venyu kana kungava nehama dzavanyandoro vanokubatai sei kuti vakuzivisei pamusoro penyaya
zvandiri kutokumbira vanogona kunondibata parunhare pafoni yangu yerunhare foni yangu iri kuti 0044786567997 ndizokorodze zvekare plus 4478656799777 vana vavo kana Josina ari kurangarira kana ari mupenyu ndinofunga kuti ari kutoziva kuti amai vake aibva kuplumpt sokuplumpt ikoko ndiko kwandiri kubva kumusha kwedu kwandiri kubva ndichitsvaga vana va ndichivatsvaga kumusha kwangu ndikuplumpt but iko zvino ndichitaura nemwe ndiri kulondon
aiwa tinotarisira kuti muchasangana nevazukuru venyu vadhuve mwari vakukomborerei
ndinotenda zvikuru because kutowana closure chaiyo kuti tinonyatso kutoziva kuti chii chiri kufamba nokuti kakana chimbofamba chimborangarira kuti kodai vatiwe vana vari papi inyaya iri nyatso kutondishungurudza zvikuru so ndinotenda jonga tikutenda chirongwa cheichi chavari kuita tinonyatso kutochiteerera zvikuru chinobetsera vanhu vakawanda tinotenda nongoti keep on the good work tinotenda zvikuru
maita basa vadhuve
thank you
manga makateerera kuna vadifa dhuve vari kutsvaga vazukuru vavo witness najostina nyandoro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC
sezvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzeru dzanhasi MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Imwe nhengo yeZANPF inokatyamadza vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindanet paww.voashona.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tsona njani mtsaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhla ka 14 kumbimbitho 2020 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje uzulu wemangwe lochimanimani ube vota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila alezi zigaba
Siyananze ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwecoronavirus sikhuluma ngamaborders sikhuluma ngama airports akula mzamo
iWorld Health Organization isisungule isikwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane wecoronavirus emhlabeni jikelele
ibilay ingavele amendo ivunywe phezu kwesikweleti esivele selaso sililizwe sesisengeza phezu kwe 9 billion esilayo njengesikweleti
uzulu wakobulawayo uthi kavumelani lokuguqulwa kwesisekelo sombuso okuzanywa nguhulumende zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ebona ngezempilakahle e-World Health Organization isibumbe isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele. UMavis Gama uyalandisa.
Umqondisi we-World Health Organization uMnumzana Tedros Adhanom Ghebreyesus wazise ngokubunjwa kwesikhwama lesi izolo njalo uthe badinga imali engange 675 million yakwelemelika kuzulu jikelele ikakhulu izinotho kumakampani kanye lakunhlanganiso ezizimeleyo
We can only meet this threat together everyone has a part to play
akumelela kuphela masingasebenzisana umuntu wonke kulendima angayidlala ikhuthaze uhulumende wenu ukuthi asekele abe-WHO kanye labe-COVID-19 response lesi sikhwama sizosiza ekuthini ukuthaniswe okudingwa ngamazwe asathuthukayo kanye lezisebenzi kwezempilakahle ezisebenza gadalala ukulondoloza impilo zabantu
uzulu okhulumisane lalo msakazo obalisa umnumzana Collins Ncube utshengise ukulijabulela leli nyathelo eselithethwe ngabe-UN ndawonye labe-WHO ukusungula lesi sikhwama sokusiza kudaba lokwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane le-COVID-19.
Siyananze ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwe-coronavirus sikhuluma ngama-borders sikhuluma ngama-airports akula mzamo esingathi ingabi senziwa nguhulumende wethu ukuthi asize edabeni lokuthi nxa kungaba laba abantu abasebe affectwe yi-coronavirus. So mbona kuwumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi bencedise especially amazwe anjengawethu anganama ma-economy asebenza kahle ukuthi sincediseke sithole imitshina yokusikana leyo coronavirus.
Imali le izasetshenziswa kunhlelo zokudinga umuthi wokwelapha i-coronavirus kanye lokunakekela abahlaselwe ngumkhuhlane lo emazweni wonke jikelele. Enye yalimali izasetshenziswa kunhlelo zokucubungula igciwane elibangela lomkhuhlane ukuze abezempila kahle bazwisise ukuthi laqala njani lokuthi lingenqatshelwa njani. Kuliviki uhulumende uphiwe imali engange 25 million yakwele Melika yi-Global Fund eqondane lokulwisana le-coronavirus. Lanxa ungakafiki eZimbabwe lomkhuhlane, uhulumende uthi kulabantu abafakwe ilihlo ngabezempila kahle ukuze babe leqiniso lokuthi kabalawo. Abantu laba bagoqela abangamachumi ayisichiyagalombili lanye koBulawayo. Ekutshoneni kwelanga namhla, i-coronavirus ibisibulele abantu abangu-5,604 emazweni achiyeneyo. Ezwekazi le-Afrika isibulele abantu emazweni agoqela ele-Egypt, Algeria, Morocco, le-Sudan. Emazweni afana le-South Africa, le-Namibia isikhona kodwa abekho asebefile. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Uzulu wakoBulawayo uthi kasoze amukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe leminye imithetho etshiyeneyo okuzanywa nguhulumende. Othe inyathelo lelo lijonge ukuthathela idale lePhalamende amandla liwaphe umongameli welizwe. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso ye-Coalition on Debt and Development, yona ephakathi kokulimukisa uZulu ngalolu daba. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo kanye lamalunga edale lePhalamende bathi kabasoze bamukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kweConstitutional Amendment Bill number 2 ngoba kuthathela iPhalamende amandla njalo kusipha umongameli welizwe amandla amanengi. Uhulumende uzama ukuguqula imithetho engamachumi amabili lasikhombisa phansi kwebhili leli. Abakhulume emhlanganweni wakoBulawayo lo bathe ukuguqulwa kwemithetho lokhu kuzathathela idale lePhalamende amandla okucubungula udaba lokweboleka izikwelede kwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi zilungele ilizwe na. Ngokunjalo abanengi bathi kabayamukeli linguquko. Omunye wabantu laba lilunga ledale lePhalamende elimele iluveve unkosikazi Stella Ndlovu.
Engikwesabayo kubane izikweleti lezi zithathwe zithi sesithethwe zingene ezikhwameni zabanye abantu bayisebenzisa imali leyo ngendlela engayisiyo, but izikweleti zizasala zikhona ebantwini. Asikufuni lokhu, abantu kabasukume batho ukuthi no to this.
Unkosikazi Ndlovu wengeze wathi kuyingozi ukuvumela uhulumende ethatha izikwelede angasoze enelise ukuzibhadala ezibathwalisa ngitsho lezizukulwane zeZimbabwe nzima.
Sesithule kakhulu njengabantu beZimbabwe, kumele sikhulume sithi kubana esingakufuniyo asikufuni.
Uhulumende uzama njalo ukuguqula isisekelo sombuso ukuze umongameli abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba kanye nomtshutshisi omkhulu uprosecutor general. Ufuna njalo ukwengeza inani labaphathintambo bakahulumende abangayisiwo malunga edale lePhalamende. Wodwa osakhulayo wakoBulawayo uMichael Ndiweni uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende useguqula isisekelo sombuso welizwe yena engakasigcwalisisi sonke ngemva kokulotshwa kwaso ngo-2013.
Nginakani ukuthi mina siphangise kakhulu ukuthi sifuna ukugambela isisekelo sombuso sivele singaka-implementa singakafezwa. Ngakhela kungo-devolution kuningi vele okuningi kakhulu kungasikhayela kusisekelo sombuso ongakafezwa okuningi kwakhona.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu uThemba Chiveya laye ongene umhlangano wezimcod wobulawayo.
Lolu daba lwe-amendment le ekhulunywa ngayo leyi luyadanisa kakhulu ngoba kufana lokuthi umuntu ethengelwe isuti ahla engayigqoka ahla i-old.
Kusukela ekupheleni kwayo nale inyanga kusiya kunyanga ezayo idale lePhalamende likhangelelwe ukuphuma ijumo lithapha imibono kaZulu mayelana ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi eziningi esigabeni semzimuni enyakatho yeGwanda zithi sezisidla kanye ngelanga ngenxa yendlala. Zithi ukudla ezikuholiswayo akwaneli lutho. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi umangwe uselala eziko njalo zithi ukuthilela komumbu lempuphu elizweni kwenza umumo ube mubi ngamandla. Ngesonto sethekele komzimuni lapho esithole khona ukuphithizela, izakhamizi ezidlula amakhulu amabili ziholiswa irayisi evela kwele China ekwakuba ngumeli wedalela ephalamente eGwanda North umnumzana Madodana Sibanda. Abantu abalithumi lasikhombisa bebesabelana isaka elilodwa le-50 kg. Kodwa omunye wabantu laba unkosikazi Paulina Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ukudla lokhu akweneli osekubangela ukuthi abaningi badle kanye kuphela ngelanga.
Hayi, lo nyaka indlala inkulu kakhulu, iyafana nje langomnyaka ophelele. Ukuthi lokudla sidla kanye ngelanga akudliwe emakhaya kuzima mntanami. Le mali zokubhadalela abantwana esikolo asinazo asizitholi. Akunzima ehlana la ukukhulu kakhulu. Dinga uncedo lokuthi ngawo uhulumende njengawo uyasincedisa ebesinikeza nje ukudla ukuze lathi sifunde ukuphila nje. Ngoba ukudla sikuthola nzima kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lizinet Nyathi uthi lanxa bethola ukudla okuvela kuhulumende bayakusebenzela lokho kudla.
Mina ngiyakholela kulokho i-social welfare ukuthi baba sengani semdala. So siyakusebenzela ukudla lokhuyana, siyashandira emgwaqweni, sihamba silungisa imigwaqo sifaka amatshe. Yikho lapho esisiza khona. Le mali yangikhona ukuthi sibhadale amasaka lana, siyakhipha ama-$30. Na imali yakhona ukuze uyizuze mntanami, sesiqalisile nje ukuqala siyibutheleni ukuthi size kwana i-$30 yangikhona. Sithole zima mntanami.
Ezinye njalo izakhamizi zikhala ngokuthi ukudla ezikuholayo kuyabe konakele, ngokunjalo zithi zicina zikulahla lokhu kudla. Nawu unkosikazi Regina Ngwenya.
Yayidlala inkulu kakhulu sibili, ngoba khona ukwenza siphithizele seze nje sidinga ukudla ukuthi silendlala. Njalo lokudla kwakhona lakho okusizwisa ubuhlungu kakhulu, kwesinye isikhathi sabe sikuphiwa sokungani kubolile, besikhipha khona phana okunye okungani kuyisigaqa kubolile okungaselancedi, sokungani ngapha kithi kuzolahlelwa nje ukuthi vele abantu bendlala labana siyibanika lokhu vele bazathini.
Unkosikazi Precious Ngalo weDema uthi kabasoze bavune lutho emasimini lonyaka ngoba bengalimanga ukuya ngaphi ngenxa yokuthilela kwezulu. Ngakho uthi kuyadingeka ukuthi kuvuselelwe inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala eminyakeni ezayo.
Kule minyaka emibili singatholanga lutho emasimini, lizwe lalizange line ngomnyaka ophelele. So yikho besincedwa i-welfare isipha nje umumbu, kodwa hayi indlala ijikile sibili ngokubana iminyaka yonke le ibe singatholi lutho. Lo nyaka kube ngcono nje ngokubana kodwa okokuchinisa kodwa sitholile nje ukuthi sifake imvu emlonyeni, kodwa okokuvuna sifake eziphaleni hhayi akukho. Singasingathola uncedo olungasincedisa ukudla kumbe lokuthi nje nxa kungaba le dona engasincedisa ukubana sizenzele silezingadi siyalima, kodwa into esibulalayo ukuthwala imigqomo emakhaya.
Amazwi kamankala agcizelelwe ngumnumzana Amos Spanda.
Sibulawa indlala lapha kule ndawo, izulu alikho, nga izulu likhona hayi ngasiyani uma rice lapha sithole ama-2 kg awuncedo avela kuhulumende nebona ukuthi athi sizincedise lathi ngesingalakho kumbe sinathi samatiye yilo uncedo esilutholileyo namhlanje. Njengalolu nyaka khona sibulewe izibungu besizazuza, kodwa kulezibungu ezisidlelayo amabili emasimini, so yikho isivuno vele asikho ngitsho. Yindlala enkulu eyezayo phambilini.
USpanda wengeze wathi uhulumende kumele angenele ngokudingela abantu ukudla.
Ndingusizo ukuthi ngancedwa ngokudla, ngoba ukudla vele okuyikhoko esikokoqela ukudla silakho sobona sivuthene kwaba silanda amarayithi ngenxa yokuthi asilakudla. Sincediswa ikuthi bayancedisa nje labo abahulumende basinika nje amabelanyana, kodwa asilasti sidla ngokudla sihlayela asisuthi indlala isiphethe silikakhulu.
Inhlanganiso esiza ozulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program sikalile ukusiza izakhamizi zemaphandleni ngokudla kodwa ayikafinyeleli komzimuni. Le nhlanganiso ithi izakhamizi zemaphandleni ezifika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million zibhekane lendlala embi njalo kumele zisizwe ngokudla ngokuphangisa. Yitho kwenza umumo ube munye ngamandla ikusilela kwempupho lomumo belizweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikomzimuni emathetheni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDCT. Sihlaziya ukuthi abesifazana baphila njani ngesikhathi umnotho welizwe olukhuni.
Omama yibo abaphethe umnotho welizwe ngoba izimo ebolima khonokho kokuthi lima kuthiwa kuyalinywa kwenziwani kusuka ezandleni zabomama. Bomunye khonapho emisebenzini yemafektari into eziningi zisezandleni zabomama. Kephe mama yibo badubeka ukudlulisa ngoba kathethi ukuthi umama azayithenga i-2 liters ze-cooking oil sifumela abele $100 esandleni. I-$100 yakho niyayithatha ngathi imisebenzi kayi ubaba kathelenzi ngaye ngathelenzi uyi-informal trade. Just imagine uthengisele omunye iziti layo kanomunye othenga iziti komunye ayethenga amakiptip othenga amakiptip kuze kukwana imali yesaka lempuku okuthengikhedi yempuku okuthengikhithi omama baso adalala sendilo kana omthwalo wedonki silatho wokudlala kancaka kuthiwa ye omama bayakwathiwani yeyalungisa izinto zalama-platforms okulungisa izinto but mina ngokwami yedwa angikayiboni sibili impumelo yakho ningathi ama-results akhona nawo ayabathala.
Kungabe lokhu kubangela lodlakela yini ezindlini?
Yabukomnotho elingeni ezizibilisten phambelile ungazabe likusweli kubangela udlakela ngoba endlini nxa kungalalutho vela kulamba lawo uyakwazi ukuthi mhlane uholile uyahamba uhleka mhlane yalelo langa uzwa nje uhlekeli uwedwa but wathi lo omunye ekhangela ukuthi omunye ngiyozama ozakwenza endlini kube ngcono kudlini lokuya abantwana baye isikole kuyembhado zigqoke athole ukuthi yena belaye kakwanisi lana laye akhangele omunye vele ngazabe likuliyekele ukubanga udlakela ezindlini ngoba umusa uba khona endlini nalile ndlini yonke lithokozile nabantwana ubaba lomama labantwana lonke liyifamily lonke lilenzuzo efana naye elithokozisayo. Nxa esiyazuza uyathenga i-city for example ehambe uyethenga inyama inyama uthenga inyama ye-50 iphuma amaqatha angu-2 usuphela ichomoliya oyishe engadini sidliwa ngabantwana amaqatha asengakabani. Akuntshela ukuthi abantwana bonanti labo babe sizabe likhangela lami ngabe ngimkhangela ukuthi kathina sesidla inyama thina singayidli vele sesisiye esigcineni noma sesisiyalala vela kuphela mina.
Uke wakhuluma ngama-platforms usizwa njalo ukuthi kuPollard kulama-thematic committees ikhona le yabesifazana ungabe uphatheka kuyo yini njalo inganceda njani abesifazana?
I-committee leyo yabesifazana ikhona kodwa ayikaqalisi ukusebenza isesekhona ngomlomo. Iye sikhangelele ukuthi sibe ngathi singomama lapha lathi siyahamba siyebhodla khona kube kuthi ngakuyenzeka laba abaphakathi abaziyi basebeyile bayithutshise leyo omama bahambe ngoba omama balandisile kona njengoba adensitho bebaningi inhlupho abahlangana nazo ezibhedlela omunye uthe mina ngise sibhedlela ngisebenza esibhedlela sekuthi kuthiwa nesidumbu sekuthiwa sesifile i-120 sekuyi-120 so yikho esithi thina kungabe kuthiwa yabomama yena le iyaphangisa sibili ibe khona masinyane omama bayebika ngoba yibo bahlangana lenhlupho ezinto.
Kodwa ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumente ukuthi nanze amalungelo abesifazana athuthukise le mpilo ya?
Mina angikawuboni sibili angifuni ukuthi ngikangamanga angikawuboni izinto sibe ngathi mina
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Dorothy Mbebe, umgcini sihlalo ogatshalwa besifazana kubandla le-MDCT. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, likhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Silejahelidala uChris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Nketa, usobhuku weLower Gweru, kodwa okwakathesi ehlala esigabeni seMatabeleland South. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo, ngiyabonga ukwamukeleka ehlelweni kwaZulu kakhulu, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ezimayini lapho sizwa kuthiwa amapholisa aseyenze umsebenzi omuhle lapho?
Umumo ezimayini zangapha kakhulukazi eMatabeleland South lapho engikhona ngokusebenza. Muvi kodwa amapholisa awe-intelligence aweZimbabwe ebambisanele le-Republic leze-RP benze umsebenzi omkhulu ngokubamba izigebengu ezabulala umfowethu weLower Gweru uCorden Moyo. Zayirobha abantu izimali, zenza konke okubi, zibanjiwe lezo sibonga amapholisa awe-intelligence aweZimbabwe.
Ibona labo ababanjiweyo yibo yini labo kade sibezwa ukuthi balegamelo ukuthi ngamashurugwi?
Okwakhathesi kasikezwa ukuthi yibo yini, ngoba isigaba ngesigaba lapho abona khona bayahanjiswa babuyiswa khonapho lapho ebona khona. So kulontela iviki mhlawumbe kumaviki ezayo sitsheliwe thina njengabemuli ukuthi khona bazalethwa lapho emaphisa lapho abambulalela khona bezohlangana necommunity bazikhulumele ukuthi bona bayini. Kodwa-ke yizigangi, sibonga amapholisa asukumileyo ahlambulula ilizwe leZimbabwe ngokubamba izigangi lezi ukungcolisa ilizwe laleli lizwe ukuthi akusela mthetho. Umthetho ukhona eZimbabwe ngoba nanko amapholisa abambile izigebengu lezi.
Sesike sezwa abanye besithi bona labo abayenza ubugebengu labo ngabantu abalobudlelwano leziphathamandla zikahulumende. Manje pho nxa sebebotshwa kungakuliqiniso yini?
Ukubotshwa kwabo kuzaveza ukuthi nxa benobudlelwano leziphathamandla, nazo iziphathamandla kuyamele ukuthi uphume egcekeni ukuthi kuhambe njani. Kodwa kangikholwa ukuthi banobudlelwano leziphathamandla. Ngokwenza kwabo bekwazi ukuthi bangaphansi kweziphathamandla bazame ukungcolisa ilizwe leziphathamandla, ngoba bebengeke babotshwe nxa bebele budlelwano leziphathamandla. Sikhuluma nje thina bemuli sitsheliwe ukuthi babotshiwe, kusitho ukuthi iziphathamandla lazo zingemva kokubotshwa kwabantu abephula umthetho. Ngoba kungasinyanga ezingaki uminista wejustice uZiyambi Ziyambi wakhuluma ukuthi bonke abantu okuthiwa ngamashurugu xa beresista ukubotshwa kufanele ukuthi kuzanywe ngamandla wonke ukuthi babotshwe. Ujustice lokhuza wethu Malaba laye wakutsho ukuthi emakhothi lapha abantu abalokwenza lale into yamabhemba lokuba ngamashurugu abasentenziwe kakhulu. So kusitho ukuthi le president wethu utsho njalo, iZimbabwe yonke itsho njalo. Laba bantu bebezama ukuwena ilizwe leZimbabwe ngoba iZimbabwe ilimele indawo eziningi bekhelengezelela ukulimala kweZimbabwe. Kodwa kathesi siyabonga ngoba naku ubuphathi esinabo buhlukumile, babopha laba bantu ade bengcolisa ilizwe lethu.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi yibudlwangudlwangu bani kade bebenza asithi bafikile lapho emayini lani likhona lisemba, bayenzani abantu bakhona?
laba bantu ngabe sikile njengoba sikhuluma kunje nje lapha emaphisa lapha enkona babulala umza wami bathatha amafoni bathatha izimali ngoba bafuna abantu lapho kule mali khona emashopu nendawo njengoba lapho kule golide khona badinga ukuthi igolide lingaphi babuye balithathe bafuna imali bafuna amafoni bafuna yonke into engabenza bahlale bale mali kodwa kuyibudlwangudlwangu okuyikho okungafunwa ngumthetho ngoba umthetho awufuni ubudlwangudlwangu kuleli zifuyo.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ye, ngiyavalelisa Zulu kandaba lina eZimbabwe. Sibonga kakhulu umsebenzi esiwenzelwe ngamapholisa ethu. Sicela ukuthi wonke uZulu weZimbabwe bancedisane lamapholisa lapha khona. Lapha bona kule budlwangudlwangu khona. Batshele amapholisa. Amapholisa azasukuma atshele abanye bawo. Kwenzela ukuthi sibambele lo budlwangudlwangu ngoba thina nxa singasakhulumanga ngobudlwangudlwangu njengabahlali beZimbabwe. Sibona ubugebengu babantwabethu. Bayabulala thina. Kasitshelele amapholisa, amapholisa ababambe. Siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga. Loke ngumnumzana Matthew Ngetha usobhuku welowa gweru ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Sibongeke itha elidala uChris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lithiye njalo ngeviki ezayo. Vocalist esiqhubela uhlelo lwethu lezindaba zanamuhla kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wemango lowechimani mani ube vota namuhla kukhetho lokudinga amakansila. I-World Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana nomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo yimi untungamili Nkomo lilale.